Mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri Chivabvu 21, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Pane vari kuti hanzi vaona vanhu vachitora mabhegi avo, vanotorwa mabhegi paya kanosvekera vanhu mukati airport, saka havana kuzobuda. Kuonekwa kukachibuda hapana avaona vachibuda.
Magweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights anoti ari kutsvaga vanhu vana vanorwira kodzero dzevanhu ava anonzi vakatsakatika pavakaburuka ndege muHarare nezuro manheru.
Salary yanga yakuenda kutransport, saka tanhura atorwa nehurumende. Tinorifarira zvikuru ende tinoda kuatenda sepassenger association yeZimbabwe takambonyora tichitutuma nyaya iyoyo kuhurumende.
Kutangidza nhasi hurumende yadzikisa mari dzichabhadharwa nevanofamba nemabhazi ehurumende eZupco. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti vanhu vana vanorwira kodzero dzevanhu havasi kuonekwa kubva zvavakaburuka ndege yeSouth African Airways kuma 9 o'clock nezuro manheru. Mukuru weZimbabwe Lawyers for Human Rights Muzvare Roslyn Hanzi vaudza Studio 7 mangwanani ano kuti vakuru vanoshanda panhandare yendege yeRG Mugabe Airport havasi kubvuma kuti ndivo vane vanhu ava, vachitizve asi pane vanoti vakaona vamwe vanhu vakange vakatakura mbatya dzevanhu ava pavakaburuka mundege. Muzvare Hanzi vati ivo nevamwe vavo vacharamba vari panhandare yendege kusvika vawana zvizvarwa zveZimbabwe izvi. Tabata Muzvare Hanzi kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Pane vamwe vedu vabatwa vachida kupinda muZimbabwe vanga vakakwira ndege yeSouth African Airways vachibva kuCongo vachibva, saka hatisati takwanisa kuziva kuti ndivanaani vari mukati muimmigration, but we understand kuti vamwe vacho ndeve mucivil society.
Zvizvarwa zveZimbabwe rega kuti ndavamwe vanga vachiuya kwamuri.
Zvizvarwa zveZimbabwe
pari zvino matimaziva kuti ndivanaani.
Tina mazita ese, pane mazita atangunzwa kuti ndevanhu vari mukati mu vadzimiswa mafoni, saka tata confirma kuti we understand kuti vangangoita vana. Patwitter panga pachinzi vanhu 8 initially, but tofunga kuti maybe vanenge vasvika vari vashoma kudarika 8. Tinofunga kuti vanenge vana, hatikuziva kuti vangani nekuti hatina watakwanisa kuona kuti tizive kuti vana here kana kuti vanodarika vana. Zvimwe zita riri kubuda ndera George Makoni.
Saka pari zvino
nzira imwe NGO.
Saka pari zvino pane zvamambo rudzwa here, pane zvamambo wana?
Hapana zvatawana, havasida kutaura nemagweta.
Wamataura naye kudivi reimmigration kana kuti kuhurumende ndiani uye vatichi?
Vasiburisa masao vari kungoti hatina vanhu venyu panapa. Pane vaonekwa vachitova mabhegi avo, zvaitika ndezvekuti pavasvika vafona vakati tasvika takudzimiswa mafoni, but hatina kuzokwanisa kuziva kuti vanhu vangani ndivanani. Asi pane mazita atinawo nevanhu vatanga tichiexpecta, vatanga takavamirira kuti vasvike.
Vanga vachibva kupi?
Vanga vachibva kwavanga vaenda kunoitawo meeting yavo.
Asi kuti ndive maorganization nga kuti masangano api musati maziva?
Tisati taziva, hatisati takwanisa kutaura navo, ndo pane dambudziko redu ipapapo.
Hapana ambovavona vachibva paairport?
Hapana vaona, asi pane vari kuti hanzi vaona vanhu vachitora mabhegi avo, vanotorwa mabhegi paya kanosvekera vanhu mukati airport, saka havana kuzobuda. Kuonekwa kuvachibuda hapana avaona vachibuda.
Nhanho yemotora ndeipi?
tiri kumboedza kuvatsvaga tsvaga kune dzimwe nzvimbo asi takamira kuzviona kuti pane vachataura nesu here pane vati vachabuda vachitaura nesu saka tichakangovamirira
mukuru weZimbabwe Lawyers for Human Rights Muzvare Roslyn Hanzi vari parunare kuHarare neStudio 7 Bato guru rinopikisa reMDC rinotungamirwa navaNelson Chamisa nezuro rakaita musangano weNational Executive rikasimbisa kuti riri kuenderera mberi nemusangano waro weCongress kutangidza chishanu kunyangwe dare reHigh Court rakati bato iri riite Extraordinary Congress. Bato iri rinotiwo kune dzimwe sarudzo dzichaitwa mune mamwe matunhu mune vamwe vange vachiti havana kufara nezvakaitika murwendo rwokuenda kuCongress kuGweru. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weMDC vaJacob Mafume.
Musangano wedu weNational Executive wakafamba zvakanaka. Takanzwa report yekuti maCongress preparations ari kufamba sei. Takapuwa ripoti navaorganizer vachibaya vachitaura ripoti yekuti kuvhenyu kwamira sei vanhu veGweru vakatimirira sei matensa avapo madelegates mangani macongress delegates netransport uye nokuti vachafamba sei tikanzwawo veFood Committee vezvinhu zvirongwa zvakasiyana siyana vakafanana nevachaita zvemathematic committees vachitaura kuti vanenge zvangazvitaurwa nevanhu zvinyi tikanzwawo nyaya yemaappeals yanga yaripo komiti yanga ichiita maappeals ikapa report back yekuti maappeals awo akafamba zvakanaka vane marecommendations avaita vataura kuti maprovinsi akasharwa nemamwe akaitwa aramba akadaro pane mawadzi maviri matatu aonekwa kunzi awo anenge achida kuzodzokororwa munguva inotevera asi vapa marecommendation akanaka zvikuru panyaya yekuti zvirongwa zvedu zvitange zvichinatsurudzwa pano nepapo asi vataridza kufara nemaitirwo akaitwa basa nepati
ko panyaya yanga iri mumatare makaizeyawo here yekuti poitwa Congress poitwa Extraordinary Congress magweta enyaenda here kumatare
nyaya iri kumatare taishira magweta magweta edu atipa yambiro yokuti isusu tinoenderera mberi Congress yedu inoitwa every 5 years saka iri kuitwa ende ndo yatichatoita hatimiri Congress nokuti ndo zvinoda organization yedu saka ruzhinji rwese rweZimbabwe nemamembers edu munofanirwa kuuya kuCongress Congress ndokunoitwa politics ndokwatoshara leadership tosiyira zvekumatare tosiyira magweta ndo vanenge vachizikana vachitaurirana nhoroondo dzemutemo asi pari zvino chinangwa chatiinacho chiwirirano chatiinacho ndechekuti Congress yedu yatanga Congress yedu yoindira mberi Congress yedu yoshara vatungamiri vatsva yotipa gwaradza tofamba takadaro
muungatudze kuti urongwa hweCongress hunenge huchifamba sei
uchatanga yemayuti kuteera dzemadzimai kwozoita main ceremony opening ceremony nesaturday iyo ichaadreswa na president designate wedu president designate wedu vaadresa vachazova ivo mutungamiri vachaadresa ruzhinji rwenyika yese pasi rese jekerere nevanhu vanenge varipo kuti vanzwisise chinangwa cheMDC panguva iyoyo then tichazoti nesande ndo pachapinda sarudzo ndo pachange pachizoonekwa kuti vatange vachishanda nemukuru wedu dzivanani poitwa mangange vopuwa mabalot tofamba takadaro maresults achibuda topembera toenda mberi nekusunungura ruzhinji rweZimbabwe rwakamirira nenyaya yekuti maprizes ari kukwira upenyu hwoma hakuchina kumira zvakanaka kunzeo
vaJacob Mafume vari parunare kuHarare neStudio 7 Mukuru wesangano revanofamba nemabhazi eruzhinji rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vanoti vari kutambira nemufaro dano rehurumende rokudzikisa mari dzichabhadharwa nevanofamba nemabhazi ehurumende ezupco kutanga nhasi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti yadzikisa mari dzokufamba nemabhazi aya nezvikamu makumi mashanu kubva muzana senzira yekubatsira nayo vanofamba nemabhazi sezvo mari dzokuripira michovha dzichinzi dzakakwira zvakanyanya mumasvondo mashoma adarika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaGoliati.
Danho richinorifarira zvikuru nekuti vanhu vazhinji vanga vaomerwa nemafizi anga ari kukwira kubva kumahamadzidi dzemakombi. 30% yesalary yanga yakuenda kutransport. Saka danho ratorwa nehurumende iri tinorifarira zvikuru ende tinoda kuatenda sePassenger Association of Zimbabwe takambonyora tichitutuma nyaya iyoyo kuhurumende kumabhazi anofamba mumadhorobha. Tirikufara zvikuru nekuti vanhu ivavo ndo vanoenda kumabasa zvakare vanoita kuti nyika irambe ichienderera mberi. Tinoda kuti zvakanaka zviri kuitwawo nehurumende tinozvitenda izvozvo zvikuru. Tirikufara nezvaitwa nehurumende.
Asi munoona vaine mabhazi here anokwanira vanhu vese ivo vezupwa?
Mwana anotanga achikambaira ozomira. Ndo zviri kuitwa nehurumende. Mwana anga achitanga achikambaira aakuzomira. Saka isusu tirikufara mvura kana iri mugomo kana yakasviba maitero yakasviba haigadzani nguva imwe chete inozogadzana yatigarei zvishoma yozotanga kunyatsogadzikana mozomwa mvura iyo. Ndo zviri kuitika ipapo apa kuti vari kutarisa kukavha maproblems iyaya aripo ipapo izvozvi. Saka tirikungofara nedanho ratorwa nehurumende vanotambira mari dziri pasi vachakwanisa kuenda kubasa. Macivil servants amwe vanga achikwirawo mabhazi yaya vachakwanisa kukwirawo mabhazi yaya munhu wese achaonawo ndingangotika tiro tikaportion kake kekuti anosevhawo mari. Tirikufara hama dzedu dzemakombiwo vanoda kukwirawo makombi vanongokwirawo makombi. Pane vamwe vajarira makombi vanoda makombi vanongokwirawo makombi. Hazvisi kumanikidzwa yachoisi yemunhu kuti hazvisarudziri kuti anokwana papi.
Ko panyayo yemafuta edzimotokari tinobva kuti ari kunetsa zvii zvamungataurawo?
Isusu panyaya yemafuta edzimotokari ndizvo zvimwe zvanga zvichiita kuti mutengo usagadzikane fuyo igare ichingokwira nekuti vamwe vangu vachinyepa vachiti vari kutenga pablack market iyo vachinotenga kumaservice station wozouya wotidhurisira pakupere kwezuva. Ndikuti izvo zvaita willing buyer willing seller izvozvizvi zvekuti munhu akwanisa kutengera forex yake kana kuti akwanisa kutsvaga forex. Tirikufara nazvo vari kutsvaga zvese vaedza kumbotitengera fiyo nemari yakachipa vakaona kuti zvazvisi kuitika kati kudzimwe nyika vanhu vanozvitengera fiyo yavo direct. Saka isusu kuti ngavamboedze zvese zvinge zvichiita kana zvichiita zvinongogadzana zvega zvototanga kufamba kana zvakarega kuita vanotsvaga imwe option second option. Vari kutsvaya zvese zvese nyika vangu vasina kumirarira zvakanakisisa but vari kutsvaya kugadzirisa zvimwe zvakashata zvinhu hazvingori kana zvangonaka one day. Ndoda kudzivawo nezimbabwe mangwana chinhu chinonaka one day ka pachinozodonha chinodonha zvakanyanyisisa. Zviri kurwadza asi tingotenda nematanharu torwa nehurumende. Regai titarise kuti zvavaroda kuedza kuita zvakamira sei zvisati takupi bcause vatsvaya masaidi ese pavanga vachipa fiyo yakachipa yezvinhu vavo zvavakuva kuti munhu anokwanisa kutenga fiyo anokwanisa kutsvaga foreign currency anotengesa mari yaanoda pafiyo pamwe zvichiita kuti transport yedu itange kuita sekufamba zvakanaka mafuta achionika zvakanaka.
Avo vanga vari mukuru wePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mashoko atiri kutambira kubva kumukuru weZimbabwe Lawyers for Human Rights muzvare Roslyn Hanzi anoti vanhu vana vanorwira kodzero dzevanhu vavainge vachitsvaka vazowanikwa kumapurisa kuHarare Central Police Station. Vana ava vanosanganisa Tatenda Mombiarara, Gamu Mukura, George Makoni naNyasha Mpasho. Muzvare Hanzi vati vachazivisa nhasi kuti vanhu ava vasungirwei. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Thank you. Muherald mune nyaya pamsoro pekuderedzwa kwemari inobhadharwa nevanofamba nemabhazi ezvipo. Muherald mekare guta reHarare rinonzi riri kutsvaga dzimwe nzira dzokuchenesa mvura nekuti riri kunetseka kuwana mari yekunze kuti ikwanise kutenga mishonga yokuchenesa mvura. Mudaily News mune nyaya pamsoro pemutungamiriri weMDC Vanelson Chamisa vachikoka mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe chete namuzvare Chokozani Kupe kuti vauye kukongresi yebato ravo iyo inotanga nechishanu kugweru. Mudaily News mekare mune nyaya inoti guta reBulawayo richatora zviuru zviviri zvemastands evanhu vave nemakore mashanu vasingabhadhari mari dzemarege. Mudaily News mune nyaya yeSouth Africa ichikurudzira kuti Zimbabwe itsvake mutongi gava wekunze kuti abatsire munhaurirano pakati pavaEmmerson Mnangagwa navaNelson Chamisa. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Makasimba here mhuri yeZimbabwe? Ndinokupazisai nemufaro. Vamunotaura ari kutaura panguva dzino ndisimba rachimakoni ari kuCape Town, ndiri mugari muSouth Africa kuRobertson. Ndine chikumbiro kuwana mhuri yeZimbabwe iri kumativi mana enyika akasiyana siyana kuti dei tabatana hama dzinodiwa tazama kuti pamwe chete kana kwatiri nzvimbo dzatiri idzodzo tichemere kunyika kwatiri ikoko kwatungamiri wenyika idzidzi dzatiri idzodzo kuti tizamewo kuti vatinzwewo chichemo chedu kuti tatambura hama dzinodiwa ngavachitibatsirewo ngavatidetserewo. Ndodzokazve pana mamakupe mamakupe chikumbiro changu ndechekuti ngavadzokere kumusangano weMDC Alliance uno pakongresi kuti wange varipo. Chikumbiro changu kuti meseji inosvitsewo hama dzinodiwa kuti vanzwewo kuti tiri kukumbira kuti vaende kune vamwe vanoronga nevamwe vari pamwe chete nekuti vamwe mavhotsi akatokanganisika nekunge achizotonzi paMDC yakati neyakati. Takumbirawo. Ndini simba rachimakoni ndiri kuRobertson. Ndatenda uine zuva rakanaka.
Vakadiko vashamarari veStudio 7 pamwe chete nevateereri vayo, ini ndinoitwawo funga yechingwena zvokutaurawo ndiri pangona. Chokwadi, upenyu Zimbabwe waoma zvokunyepa. Ndoda kuti nditaure panyaya yekuoma kweupenyu, kuomerwa kweupenyu kwaita vanhu mukati menyika yeZimbabwe. Hanesi kuuya mukati menyika dziri kure kudai hakusi kuda totizawo situation iyo iripi. Rit, ndoda kuti nditange kutaura. Ndakanzwa vachamisa vachitaura vari panhare yepamutara vachitaura zvekuti iko zvino zvino ana Mnangagwa ndakavadzvanya zvisingaiti. Vanhu vakatirega vakati dzvanya dzvanya ramba wakadzvanya. Mnangagwa haana chinombodzvanywa makwiti, anodzvanywa tizo chinombora neupenyu. Patorwadzo makabva kuti chinotsokodzerwa uswa. Chokwadi, kana vari vevanhu vane tsine nyika havaende kunaura dzine vambodzi kutaudza vauya kunaurirano vatisunungurwo vamba vazvatsvangirana kwavo nemwoyo netsitsimo yokubereka mazvainclusive izvo zvakaita zvakabvaita zvenge zviri nani. Vanhu vakabva vakavaka, vanhu vakatombosimba kwaonekwa makanda umwe kwaonekwa matumbu zvinezvi taomerwa. Nhau iripo papolitics nhau yekungoti umwe munhu angonzi akaipa kuti umwe munhu aone kupinda panyanga kwotariwo ana Chamisa vakadzvanya zvechokwadi hakusi kunyepa kuti tiombere neupenyu ava vabva ivo vapinda. Saka zvavo zvavatiita zviya hatidi kunyepa, hazvina kunaka. Toendawo kune vana ED veZANPF hapano zvitombozivikanwawo pai chavo ndechekuti zvoni isu tiombere neupenyu vakatikodzera ivo vagere vanonga vachipfatsura vanoenda pavanoda vanoziva zvavanoda vachirara pavanoda vachikwira ndege ngemotikari. Saka ivo pafeya dai vanga vaima vangosiya kuti vane makore vachitunga vambopuwa vamwe hakusi kunyepa. Saka isu tinoona moto tiri pasi, vari pasi ndo vanotambudzika, asi vari kudenga ivava vatambudzika. Kunyange neMDC vanani vanani vese padenga vana Chamisa vese anana vatambudziki.
Ndimukoma Dallas paJohannesburg, ndinoda kudzawo
baba vari kutaura avava kuti government yavo yavanotaura kuti kwanzi mitengo yezvinhu vanhu vari kupedza zuva nezuva akatanga zvokupedza mitengo iyoyo ndipurezidendi saka purezidendi ngavadzokere zvakare paredhiyo vanodzikisa mitengo sokukwidza kwaakaita seiwewo ndo zvichaita kuti vanhu vadzikisewo mitengo machoki
makadiko ndezvechokwadi here kuti mari dzemahusa dzaapinda dzaakutotanga kushanda mumabhengi kana kuti kungotaurawo kwevanhuvo vezanu haa kana zvakadero nesuwo tinozvitenda zvinokudzwa chero kuri kuti vanhu vakatamburawo mabasa mari yakanaka zvezvakanaka
vakadii zvenyu pano vana mukoma jonga isusu zvedu tisu vanonzi mabonifuri acho vakazvarwa 1980 hatina chatakamboona chakanaka chatakaitirwa nebato riri kutonga parizvi asi kuti vakationesa kugona kuhondomora nyika sezvayave iko zvino generation yedu kunyanya tiri kuraramira kumaforeign countries nekuda kwokuti vakuru vedu vanoda kudya vega naipapapa imagine kuti takaita mari dzakafanana nema15 billion dzakambotsakatika madiamond ari kukocherwa zuva nezuva mari dzacho dziri kuitei 15 billion iyaya muzimbabwe mune vanhu vangati dai munhu akangocherwa mari yake yake pamwezi ezvinoizvi kutaura kuno urombo hungadai huri ushoma asi nekuda kwokuti zano ravo ratosara kupedza isusu varombo vacho totongogara kuno kunyika dzekunze tichirohwa tichipisirwa mudzimota tichidii tichidii asi mwari anoziva zvake nerimwe gore tichagara hedu zviri nani tichikahadzika chaizvo nevamwe vakuru vanoramba vachingoti give them a chance give them a chance what chance do you want iri more than 40 years 39 years do you think kuti pa39 years ndo isusu ndo makore acho ave nawo hapana chatakambonakirwa nachose asi still wandi kuramba muchingoti dzvanyirira aiwa zvimwe zvacho zvakaoma asi hatina zvatingaite nyika yacho yakarwirwa gai vakarwira nyika vadye kusvikira vazvimbirwa vaite matumbu vapunzike nekuguta
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asinei nechokuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika bazi rinoona nezveutano muamerica recenter for disease control cdc rinoti vanhu vakabata chirwere chegwirikwiti vari kuramba vachiwanda munyika cdc inoti vakawana vamwe vanhu 41 vane chirwere ichi zvondorapera zvinoreva kuti vanhu vane chirwere ichi munyika vave 74. Vachuchusi vekusweden nezuro vakaudza britain zviri pamutemo kuti vakamutsazve nyaya yajulian assange uyo ari kupomerwa mhosva yokubata umwe mukadzi chibharo sweden yakakumbira britain kuti isunge assange ichigadzirisa magwaro ekuti assange aendeswe kusweden kunotongwa vanhu vazhinji muamerica vari kuratidzira mazuva ano vachinyunyuta pamusoro pemitemo iri kudzikwa nemamwe matunhu akaita segeorgia alabama nemamwe matunhu ari kuti haachabvumidza kubvisa nhumbu kana kuti pamuviri kunyange munhukadzi akaita pamuviri apa abatwa chibharo mitemo iyi inorambidzawo kubvisa pamuviri pemunhukadzi aitiswa pamuviri nehama yeropa ichingobvumidza kubisa nhumbu zviri pamutemo kana nhumbu yacho ichinzi inogona kuuraya akaitakura vanoshanda mune zveutano muguta reClinton mudunhu reMaryland muzvare Chionesson Mpofu vanoti vanobvumirana nemitemo iyi sezvo upenyu huchikosha.
Inini zvamunoonera rangu ka ndofunga kuti zvakati sezvi zvakatonaka nekuti handifungi kuti zvakanaka kuti munzi wematinogara vape mutemo wokubvumidza kuti munhu abvise nhombo. Zvamufanira kuti vanenge vapa mutemo kuti munhu anobvumidzwa kuuraya. Vanhu vanopa argument zvavo yekuti asati ave munhu but amboita kuti mwana iye anga arimo that state iyoyo ndimwari hausiri iwewe kutouraya ikoko. Saka ndikubvumirana navo kuti mutemo wakanaka iwoyo kuti hazvifaniri kubvumidzwa zvokubvisa nhombo.
Vari kuramba zvekare kuti kana munhukadzi akabatwa chibharo kana kuti mwana mudiki akabatwa chibharo kana kuti chero mudzimai akabatwa chibharo akaita nhombo hapafaniri kubviswa nhombo iyoyo. Munobvumirana nazvo here izvi?
Handibvumirani nazvo. Ko kana wakanzi namwari uchazvara mwana umwe chete momutine kuti abatwa chibharo saka ngachibviswa nhombo yacho paundii mwana wana anga achabata iyeye achafa akaita mumwana ozoti akura manjezodemakaregana akachengeta mwana wangu ezvandichakwanisi kuita mumwe mwana.
Hazvioneki sekuti kukurudzira vanhu vechirume kubata vanhu vechikadzi chibharo here?
Aiwa handifungi kuti kuti munhu ane nhumbu nekubata chibharo story related. Vanhu varume vanofanira kutongosungirwa nekubata munhu chibharo nekuti tikati isusu zvikuruzvo koka vaya vari kurepa vanhu handiti vorega kuta nhumbu saka havasokurudzirwa here? Saka izvozvo zvofanatotorwa nyaya idzi dziri mbiri dzakatosiyana kuti munhu anenge arepa munhu ngaende mujeri anofira mujeri kana kuti atoitwa zvimwe zvinhu iye yekuti parepwa munhu mukadzi uyu ngadhirekwe naye ari ega kuti ndiye nhumbu yatove nayo atove mwana wachatobata iyeye. Kana kuri chekunyika kwedu ka ngatitotsvagai mawezi kuti tomubatsira sei tichawana here kuti tichaita maorganizations achabatsira vana ivava nenhumbu idzodzi nevana ivava.
Munoona sekuti vanhukadzi vangazvitambira here izvozvo zvokuchengeta mwana akabva mukubatwa chibharo?
Zvinosiyana asi semaonero angu ka zvinhu zvinorwadza asi semubereki ndatazvanzi zvinhu zvinorwadza asi wamubata mwana wacho kuti mwana wangu uyu rudo rwaamai kuti mwana wangu ndorunozvikavha zvimwe zvinhu zvese zvakaitika. Ronda rekurepwa harife rakapera. Zvakafanira munhu anenge arepwa akasaita nhombo ronda iroro harife rakapera rogara riripo makore nemakore. Uyu ehe mwana akura kunga vachite mwaga kuti anogona kunga achizove chiyeuchidzo chekuti ndozvakaitika asi ukazotadza kuti ndochipo chingapiwa namwari ichocho zvauya muzvakaipa izvi hazvina kunaka izvi asi mwana wangu uzi aripo aripo mwana worera mamwana achakurera udzimwe dzenguva.
Mwana wacho hazvizomunetsawo here kukura achiziva kuti akazvarwa sei?
Zvinogona kwezi zvinogona zvinonetsa zvichamurwadza asi mukanyatsozvitarisisawo vana vatinavo mudzimba umu vamwe vana hamuzi kuti vakabva nekupi zvakazvarwa sei vamwe vakangonyara vamwe havana kungobvira vataura mwana hatombozivi. Saka ehe zvinorwadza zvokura zvichimurwadza asi hapana zvokuita ndo mawiro anzi aite.
Haisiri nyaya inofanira kusiyirwa mumaoko emunhu anenge abatwa chibharo wacho here?
Tikadaro ka ndopamunoona kuti vanhu vachaita vanhu vakadanana vasina kurepwa vanhu vodanana kuita relationship mukomana nemusikana kana mukomana akaramba musikana chamhari enda kunobvisa nhombo handiti ndoti zvokubvumidzwa. Vana vachagara vakangofunga kuti hapane way out kana ndikaita nhombo ndokunobvisa nhombo yacho asi mamwe vati dzimweni dzenguva vakabatwa pamwe chete vakachinja zvakanaka vanava vanotogara zvakanaka dzimwe dzenguva nemba yavo vari vaviri.
Chizvarwa chezimbabwe chinoshanda mune zveutano mudunhu reMaryland muno muamerica muzvare Chionesson Mpofu vari parunhare nestudio 7. Sezvo nguva yedu yapera regai tipotarisa zvanga zviri munhau. Magweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights anoti vanhu vana vanorwira kodzero dzevanhu vavange vachitsvaga vawanikwa kuHarare Central Police Station. Kutangidza nhasi hurumende yadzikisa mari dzichabhadhara nevanofamba nemabhazi ehurumende eZupco. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndinoti muchisara zvakanaka.